vatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri mbudzi 21 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuti vange vachiita hurukuro zvakare nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakadzingwa basa vaEmerson Mnangagwa.
Takaurira makurukota edu eParliament kuti aende achinovhota kuti vamugabe vabve pachigaro. Izvi zvinoteverera kutaurirana kwataita nenhume yezanup f wamukuru mangwana panyaya yezvinhu zvatangachida kuti zvitange zvagadziriswa tisati tatirana nezanup f panyaya yeimpeachment.
MDC yobatana nezanup f nhasi kuti dare reparamende ridzinge vamugabe pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru musangano reMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo riri kubatana neZANU-PF mudare reparamende nhasi kuti ridzinge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana kuti kuvaita impeach. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati pavamonzora nemutevedzeri wemunyori vanoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Vamonzora vanoti vakatenderana navamangwana kuti vakavatsigira vaizokwanisa kuwandudzawo zvimwe zvinhu zviri kudiwa neMDCT. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamonzora.
Panyaya iyi tataurira makurukota edu eParliament kuti mangwana aende achinovhota kuti vamugabe vabve pachigaro. Izvi zvinoteverera kutaurirana kwataita nenhume yezanup f wamukuru mangwana panyaya yezvinhu zvatangachida kuti zvitange zvagadziriswa tisati tatirana nezanup f panyaya yeimpeachment. Chokutanga chatabvumirana ndechokuti pave netransitional mechanism. Transitional mechanism iyi inotarisa kuti togadzirisa upfumi hweZimbabwe uyezve urombo hwapinda munyika muno tinohugadzirisa sei. Chechipiri ndechokuti tinofanira kugurirana panzira dzokugadzirisa sarudzo dzakachena. Chechitatu ndechekuti mauto anofanira kutipa gwaro rinoratidza kuti atichengetedza sei nyaya dzemhirizhonga, violence neintimidation, kuti vanoita sei. Tinofanira kuwirirana ipapo. Chimwezve ndechekuti mauto haana haazopindire mune zvematongerwo enyika kunyanyanyanya nyaya dzesarudzo. Ndobva tabvumirana zvakare kuti sarudzo dzedu dzinofanira kusupervisiwa neUnited Nations.
Asi hamuzooni ZANU-PF ichirova nhende shure here sezvainomboita kazhinji pamunenge mamboita zvibvumirano zvakadai?
Ndo zvatoda kuti tione ipapa, but hapana chimwe chinhu chokuita nokuti apata handiti vari kuti ivo iZANU-PF one iri kuuya. Saka tiri kuti isu tisati taita anything ngatiwiriranei zvatichaitirana kumberi uko. Tiri kuimba kuti vachaita keep their word, but isuwo sepati tanga hatichadiwa kuti vamugabe vange varipo. Ruzhinji rweZimbabwe harusi kuda vamugabe, saka isinoteedzera zvinoda ruzhinji. Hakusi kuvenga vamugabe, asi kuti ivo pachavo vakura uyezve hakura uchavada kusanganisira nepati yavo.
Pane vamawanga vachiti MDC iri kuda kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti hurumende inenge yakambofanira kubata matomu pachigadziriswa zvimwe zviri kunetsa. Izvi ndo zvamuri kuda here?
Hatisi kuita zvehurumende kwete. Tiri kungoti chekuti paitwe urongwa, kuti urongwa ihwohwo huchamira sei. achati azvitaura yedu asi panofanira kuva nehurongwa hunogadzirisa zvinhu izvozvo kunyanya nyanya kugadzisa nyaya dzesarudzo dzakachena. Isu tiri kuti patinenge tapedza temu yava Mugabe iyi tinofanira kuita maelections muna next year. Maelections gange ariko asi tagadzira kuti kuve nesarudzo dzakachena uyezve kuti mauto akashanda basa ravakashanda iri havazopindire munyaya dzokuti sarudzo dzinofambiswa sei.
Asi mambo kwanisa here kutaura sebato neivo vemauto ava vachitsanangura kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Kwete, hatina kutaura nemauto nokuti hatina mukana iwoyo. Asi tazoona zvichinzi kune mashoko abva kuna vachiwenga ekuti dai vanhu vambomira vamugadha vakutaurira navamunangagwa zvakadini zvakadini. Isu hatiteedzere izvozvo nokuti nhaurirano pakati pamugadha namunangagwa ndedzavo vari vaviri. Isu tiri kuteedzera zviri kutaura ruzhinji rwezimbabwe. Ruzhinji rwezimbabwe ruri kuti haruchada Mugabe wedza kuti ataurira navo akawirirana namunangagwa kuti afane kumbogara ipapo. Iyoyo hainyaya yedu. Isu toteedzera zvakataurwa nemhomho yeZimbabwe musi weMugovera zvekuti vamugabe ndigava chisiya basi.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano mubato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko paSimon Kaya Moyo vanoti vakapa vamugabe tsamba yekuvazivisa kuti vainge vadzingwa mubato uye vainge voendeswa kudare reparamende kuti vadzingwe zvakare.
Pursuant to the decisions of the ZANU-PF Central Committee entered on the 19th of November 2017, recalling Comrade Robert Gabriel Mugabe from the position of President and First Secretary of ZANU-PF, the party wishes to announce that Comrade LRG Mugabe has been formally notified of the decisions this morning.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vari mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti nhasi vari kuzoratidzira panze pedare reparamende vachitsigira kuti dare iri ridzinge vamugabe kana kuti kuvaita impeach. Tabata vaMahia kuti tinzwe zvizere.
Kwakanangana nokuti ruzhinji rwevanhu rwakatsamwa nokuda kwemaitiro akaitwa naRobert Mugabe nezvanga zvichitarisirwa vanhu, nokuti vanhu vanga vakatarisira kuti auya kuti azotsveta mapepa ekuti ine hangu zvebasa ndaregera vanhu zvavandiramba. Saka akaratidza kuti haana hanya nekutaura kwevanhu, haaremekedzi vanhu zvavataura. Saka vanhu ndizvo vakatsamira izvozvo.
Asika vamwe vanenge vaakuorawo mwoyo vaMahia vachiti hapana chavari kuona chiri kubuda panyaya iyi.
Maziso ekuona munyaya dzezvematongerwo enyika anosiyana, uye kusiyana kwawo kunokonzeresa kuti pave nekutaura kwakadai. Asi kana vanhu vachishinyirira chinhu, pane nguva yazvinoratidza sokunge hazviiti. Inga uya muimbi ndiye akazoimba wani kuti sango rinopowa nechavadzungaira. Saka ndo nyaya iripo yacho.
Zvii zvinenge zvasiyana apa vaMahia nezvakaitwa mukupera kwesvondo? Vanhu vakaratidzira ivo vari kuratidza kuti havasi kutsukunuka, imi moita futi zvimwe chete izvozvo, pane chazvinozobatsira here?
Hazviregi kubatsira. Iye zvino zvaakutonyanya kubatsira mukuti hazvikwanisiki kuti iye zvino mauto atiregerai kuita izvozvo isusu kutanga kwesvondo pamwe chete navo tatichiita chinhu chimwe chete. Pane paita unyengeri hwakakurisa ipapo.
Vanhu vanenge vachisangana kupi? Hunenge hwakamira sei urongwa hwanaso?
Vanhu vari kuuya paparlament vese. Tinokoka munhu wese ari munyika kuuya paparlament mangwana kuti kana paine zvanetsa paparlament tochizoona kuti chii chatingaite mangwana iwayo.
Saka zviri kuenderana nenyaya yekuti nhengo dzedare reparamende dziroda kuti vamugabe vapomerwe mhosva dzekuti vange vachisiya basa kana kuti yatingati impeachment.
Vari kuita izvozvo, vane vachiita impeachment mangwana, but ruzhinji rwevanhu tinei takaungana paparlamendi ipapo.
Ko, vamwe vanga vachitiwo panotoda kuti vanhu vafore vakananga kumba kwavamugabe kwacho kuBlue Roof, zviri muurongwa hwenyu here izvi?
Ndofunga kuti kana zvikatozoitika zvingaitika nekudawo kuti vanhu ndozvavanenge vachifunga, nokuti apa pari kuteedzerwa zvido zvevanhu kavo. Kana vadaro vati vanoda kuita izvozvo vanhu, zvinoreva kuti zvinozoonekwa mangwana. iwewe siya anditu wataura mwani iyo wachawo ya kuno wachawo ya mangwana saka kudaunu kuno mwadimbi zika chokwa dichiri mwani tineti kila nzoka mangwana
asi tanzgo waka niwa kuruwe mauto wachiti uwa mgabe wacha taura na wa munangagwa amusi kuona were kuti panenge pane zvimwe zvinhuwo zviri kuchinja zvekuti pada zvinhu zvingagadzirisiki
hapana chinogadzirisa nekuti vanhu vakatotanga chimurenda chavo hachinei nezvavari kuita zvokuti hanzi tinozotaurirana izvozvo isusu we are taking process yedu yakabvira kare kuti taingovashuwa kuti rimwe zuva tikwanise kudaro
mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muzukuru wava Mugabe vari gurukota rezvevashandi vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri panguva ino vanoti zvose zviri kuitika munyika hazvisi pamutemo uye vanotiwo zvakakonzerwa kunyanya nevaimbova gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vave gurukota rezvekusora. Tabata vaZhuwao tikavabvunza kuti sei vachidaro.
The Zimbabwe Defense and Security Services are encouraged by new developments which include conduct between the President and the former Vice President, Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, who is expected in the country shortly.
Tine urombo wa tereri tichaedza kuti tikupei nyaya iyoyo. Asi mukuru wemauto General Constantino Chiwenga vakaudza vanhu panhepfenyuro yeZBC nezuro kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakataurirana nevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vakadzingwa basa vaEmerson Mnangagwa. Vachiwenga vanoti nhaurirano yekuedza kugadzirisa dambudziko remunyika rakonzerwa nekunetsana pakati pemauto naivo vaMugabe riri kuenderera mberi. Bepanhau reHerald rinoti vaviri ava vaMugabe navaMunangagwa vakataurirana kwemaminitsi angangosvika gumi vaMugabe vakati vaMunangagwa vadzoke munyika zvinova zvavakatenda. Central Committee yeZANU-PF yakati vaMunangagwa vatore chigaro chavaMugabe vachivapomera mhosva yekutadza kutungamira bato iri. Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti mashoko avaChiwenga anoburitsa pachena kuti hondo iri munyika ndeyemubato reZANU-PF chete.
Mashoko aGeneral Chiwenga anoburitsa pachena donzvo kana kuti chinangwa chezvakaitika pakapindira mauto. Vataura ivo pachena kuti chinangwa chavo chinenge chava kuzadziswa nekuti pane hukuru dziri kuitwa pakati paPresident vaMugabe nevaimbo vamutevedzeri wavo vaMunangagwa. Uyezve zvaburitsa pachena kuti zvisiri zvaisungwa neruzhinji kuti zvichida donzvo rekupinda kwemauto kwaiva kudzinga kana kubisa vaMugabe pabasa. Hazvisi izvo, iko zvino tinoona kuti vari kutaura kuti pane huunga huchange huripo hwekutaurirana pakati pavaMunangagwa navaMugabe zvichienda mberi kuti paonekwe panogadzirwa sei. Uyezve vaChiwenga vayambirawo veruzhinji rwemapato anopikisa nebato rinotonga reZANU-PF kuti vaisaite zvingangovhiringidza runyararo kureva kuti ikozvo tichienda mberi kuratidzira kwaia kwanga kuchiitwa zvichida kuchatanga kutapudzwa maringe nekuona kuri kuitwa nemauto ndo mutsauko uripo izvo, asi vajekesa zvanga zvisingazivikanwe nevakawanda.
Asi zviri kubuda kapachena apa kuti nyaya iri kuda kugadziriswa apa ndeyehushe hwemuZANU-PF. Ko vanomisirei vanopikisa kuti vaendererawo mberi neurongwa wavo?
Nekuti ndedzemudanga dziri kutungana ndo zviri kuitika izvi. Saka vanoziva kuti kana makada kuregera vanopikisa vachiita manyongori nekufarisa nekupembera zvinogona kuzosvika pasiripo. Nekuti ngatirangarirei kuti zvekuitika izvi veruzhinji vafunga kuti wauya ZANU-PF yava kuzoparara, asi donzvo remauto ranga riri kusimbisa musangano weZANU-PF nekusveta gamba kana kuti murwi wehondo pakati pekutungamira mauto nekutungamira hurumende. Saka ndo musako wanga uripo wekuti vanhu vanga vaungana vese vasingazive kuti havana rimwero nemauto. Mauto ane zvimwe zvavo zvavari kuronga zvisiri kuzivikanwa nemhomho.
Ko tichi tarisao vari kunzive G40 vano sara vari papi murongo?
Le G40 vainge vabudirira paku zvengesa nekubuda bhombo panyaya dzekuti vamunanyaga vaiswa kutivi, asi vakomana vane pfuti ndo vafandura zvinhu. Iko zvino hapana achaziva, tingatoti isusu iko kungava kupera kweve G40 nekuti mauto apindira. Kupindira kwavaita chero zvikazogadziriswa, iko zvino zvava kureva kuti ivo mukati mezanupf vanhu havachisina rukudzo nekutya kwavanga vaenda kunguva yese iyi, nekuti vaona kuti aiwa iri rava zuru rakapinda nyoka, nekuti vangonzwa pekutanga kubva nyika ichisununguka yezimbabwe vanhu vanga vachimhura nekushora nekutuka vamugabe pachena. Saka izvozvo zvinoita kuti kudivire G40 vaomerwe chaizvo 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 pakuda kuzodzoka, nekuti iko zvino kana vakaenda kusarudzo dziri pachena dzezanupf tinoona sekuti vekudivi rengwena rava munangazwa vanobudirira.
Asi nezvangachitaurwa navachivenga zvacho izvi, munoona vamugabe vachisiya basa chiripo ripocho here sezviri kudiwa nevanhu?
Kwete apa mauto haasi kuda kuti aindeka zvido zvevanhu, vari kuita zvido zvavo ivo, vane zvirongwa zvavo. Saka vanhu ngavarege kufunga kuti mauto akatumwa nevanhu. Aa, mauto akatoona akaongorora akati regai tikurumidze kutapindira tisimbise musangano wezanupf.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tochimbokupai hurukuro yatakaita nava Patrick Zhuwau vanova gurukota rezvevashandi, vanoti zvose zviri kuitika munyika hazvisi pamutemo, uye vanoti zvakakonzerwa kunyanya nava Patrick Chinamasa avo vaive gurukota rezvemari, vave gurukota rezvekusora pari zvino. Tabata vaZhuwau tikavabvunza nezvenyaya iyi.
Vachinamasa ngavatogara pasi, nokuti vachinamasa minister of finance ndo vakaburitsa zvaita kuti tive padambudziko ratiinaro rino. Pamari yakaburitswa yecommand, hurumende iye zvino izvi yabhadhara vanhu vakarima chibage vakaunza kuGMB $435 million, asi pa $435 million ipapapo vadzorera mari yecommand vadzorera $29 million chete, zvichireva kuti mari yecommand dzakaburitswa hadzisi kunatonzwisisa kuti dzafamba sei. Zvakaitika ndezvekuti vachombo pavakaita minister of finance, pavakada kuti vabvunze ipapapo, ndo pavakanonetsanaka nedzimwe mbavha dzakanga dzaba upfumi hwenyika. Mhuri yese yezimbabwe vanozviziva kumaruwa kwavakanga vari, kuti marori ane makamba makamba emasoja ndo aitora mainputs ecommand. Saka mainputs iyayo aifanirwa kunge achikaunzaka zvinhu zvinoratidzwawo kuti aiwa munhu atora mainputs apa arima zvakati, handiti zvikatengeswa kuGMB GMB ikatora mari yayo, but izvozvo hazvisi kuoneka. Saka mhosva huru yakakanganiswa navachombo chakaita kuti vachombo vazorova, maichombo vazorova, chaita kuti vachombo vange vakapambwa iye zvino, inyaya yekuti vachombo vangovhunza mubvunzo mumwe chete chete kuti ndipeiwo list yevanhu vakapiwa mainputs ecommand. List iyoyo yaakushayika manje, ndo pabuda pfuti. Tichinamasa hanyare. It is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. Ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro irori.
Zvamuri kunzwawo kwasungwa kana kuti kwapambwa makurukota mangani?
Izvo handisati ndinatoziva kuti nditaure kuti vangani vapambwa vasungwa. Nekuti sekuziva kwamuri kuita ndiri kunze kwenyika, ndo zviri kukwanisawo kundipawo mukana wekuti ndikwanise kutaura matauriro andiri kuita. Vamwe vese vari munyika umomo vakatopambwa miromo iyi, havasi kukwanisa kutaura. Rurimi rwavo rwakatoita zvekusungwa nemabhandariya echisoja. Ingave nyika iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, asika vazhowa vamwe vanenge vari kuti vamugabe inenge yange yasvikawo nguva yekuti vaende pamuchikandigere
yekuti vaende irimo muconstitution. Handiti takagadzira constitution, hatina kana kuti tisvike term 1 yekupedza neconstitution iyoyo. And manje tingave vanhu vakaita sei vanotadza kutoti tawirirana constitution, taendesa kune vanhu vavhota 93% vachiteedzera constitution iyoyo. Haisati yambopera term yayo 1, takuti ngatiti isindeka pasaidi. Tinoratidza kusafungaka vanhu vakadaro havafunge ndo zvinonzi zvitototo vanhu vakadaro.
Asi mungade kuti SADC ne AU dziite sei apa padambudziko rapinda munyika
apa? SADC ne AU vakogara vakangotaura kakuti zvemakuu zvekutora masimba ne zvekutora utongi nechisimba hazvibvumidzwi. Izvo hapana izvo kuti igaro ziva kuti hazvibvumidzwi. Zvakangofanana nemunhu anobhinya, zvakangofanana nekuba mombe dzemunhu. Igaro ziva izvo. Hazvitibvunze zvinhu zvekuti tingadai tichiti tiri kuda kuti vaite sei. Ini handisi kutombonetsana nazvo. Ndinotoziva kuti President Zuma sachairman weSADC vari kutogadzirisa kuti zvinhu zvimure zvakanaka. Ndinoziva kuti SADC Troika iri kutogadzirisa kuti zvinhu zvibude zvakanaka. Vakufamba kungotiregedzai tingoedza kuvhundutsira pamusana pekuti takubatwa tichiba. Shame.
Avo vanga vari gurukota rezvevashandi variwo zvakare muzukuru wavamugabe vapatrick shuwawo vari parunare kunzvimbo yavati havadi kuti izikanwe kuti ndekupi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakawanda kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJacob Zuma, vanhu vamutungamiri wegungano iri vaEdgar Lungu nevamwe vari muLuanda nhasi, umo vari kutanga kuzeya nyaya yekusagadzikana kwakaita nyika yeZimbabwe mushure mekunge mauto abvuta masimba nekuchengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechitatu svondo rapera. Kunyange hazvo vakuru vemauto naivo vaMugabe vari kuti zvakaitwa izvi hakuzi kutora masimba nechisimba kwakaitwa namauto asi kuda kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vatungamiri veSADC vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco, vanhu vasachigaro webazi rezvekudzivirirwa kwenyika dzemuSADC kana kuti SADC Troika on Defense, vanenge varipo pamusangano uyu uyo uri kunzi SADC Organ Tracker plus Chairperson. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaHerry Kalaba varamba mashoko ekuti pane vanhu vari kutyisidzira mutungamiri wenyika iyi vaLungu kuti vasade kuedza kupindira panyaya yeZimbabwe. Mukuzeya nyaya yemusangano weSADC iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Yose SADC zvinokwanisa kubuda pairi hapa kunga vachi I think ndezvekuti vanogona kuwirirana kuti vanoita majority yema SADC countries anenge achiti zvakaitwa nemauto hazvisi pamutemo, sekuti zvinoratidza kuti kutorwa kwemasimba kwekutonga nyika nechisimba. So vanenge vachiti hazvikurudzirwi nenyaya yekuti ikuu mamasadi countries angadi zvakadaro. Asi toziva kuti dzimwe nyika dzakaita vanenge vana Botswana I think vanenge vasina basa nazvo because vanoti vaMugabe vakadi vagarisa dai vambozorora. Asi vamwe vana Zambia, vana South Africa tichingodaro vanogona kuti aiwa iye zvakaitwa ikuu. Sapanogona kuita ipapo kukakupesana ikapo, but vazhinji vavo vanonge vachiti hazvina kumira zvakanaka ende vanenge vakutyawo kuti zvinhu hazvi kufamba zvakanaka nekuti zvasa zvapera zviri kuitika muZimbabwe.
Asi ivo vaMugabe vakabuda nezuro vaine mauto vachiti aiwa havana kunge vabviswa nechisimba kunyange paine zvimwe wazvo zvakakanganisika. Munoona sei mashoko iyaya?
Ya, zvinonetsera vaMugabe ndezvekuti murume wacho tsoro yake ari kutamba inenge iye ndiye ega ari kuiziva. Anenge achitaura kuti mauto chakati, asi zviripo ndezvekuti iye akakomberedzwa nemauto uyezve zvaanga achiverenga paanga aine mauto zvairatidza kuti anga achiverenga zvinhu zvinoende zviri kutsarukana munhu anga achingotaura. Plus munhu waakura haane 93 years. Zvinzvazva anenge achara zvinenge zvisingachaurirani, but mudhara wacho akangwarisa akaoma musoro. Anogona kutaura anogona kutaura chimwe chinhu achireva zvimwe zvaari kuda iye zvake.
Asi Sadik ingatumire mauto here kuZimbabwe kana kuti kungotumira nhumwa nekuedza kugadzirisa dambudziko?
I think vachambotumira nhumwa nekuedza kugadzirisa dambudziko iroro, because handifungi kuti pane yatingati appetite yekuda kutumira mauto nekuti Zimbabwe yakakomberedzwa nenyika dzakati wandei dzinenge 6 or so idzo Sadik. Saka zvokutumira mauto handifungi kuti vangaiita immediate option. Chavangada kuita kumbotumira nhuma vachitaura nemadivi ese aripo, uyezve nekutumira nhumwa dzinenge dzaakuda kupa mauto, toti tichizira mauto kuti mukaramba makadai taakuzotumirawo mauto. Handioni mauto achitumirwa pakadai izvozvo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaMax Osangweme vari parunare kuTanzania. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica uye chaimbovawo mutungamiri wevadzidzi vaPromise Sunday vanoti hurumende inofanira kutarisisazve nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipihwewo kodzero yekuvhota senzira yekugadzirisawo matambudziko akasangana nenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaSunday.
Sevanhu vari kunze, chikuru chatinochemera ndechekuti tipihwewo mukana wekuvhota semacitizens eZimbabwe kudai. Tiri mudiaspora asi kodzero dzedu dzekuvhota dzekusarudzawo hurumende yatinofunga kuti ndo inokwanisa kutitungamirira kumusha, kodzero idzodzo tinadzo maererano nebumbiro remutemo wenyika. Saka tinoda kuti isu nyangwe nepo paine makaka avanenge achiitikayo, tinokumbirisawo zvikuru kuti pakupera kwawo vanova ndo vachazoita hurumende ichazotora kubva kuna vaMugabe vave vanhu vanotipawo kodzero dzedu idzodzo, noti kodzero dzedu dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo. Tine more than 4 million Zimbabweans vari in diaspora and hazviite kuti vanhu 4 million vave vanonyimwa kodzero dzavo dzekuvhota. Ndo zvimwe zvezvimwe zvakatirungunetsana nehurumende yavaMugabe izvozvo kuti kodzero dzedu tofanira kudzipiwa.
Asi ivo vari kunze kwenyika kwacho vakabatana here zvekuti izwi ravo ringanyatsonzwikwa?
Kubatana vanhu vemudiaspora vakabatana. Takada kunyatsocherekedza kuti pose panouya panga pari kuuya vaMugabe nehurumende yavo kuUnited Nations, tanga tichiona kuti panyika dzose dzemuAfrica Zimbabwe ndiyo yega inge ine vana vayo vari vachichema vari panze peUnited Nations, vachichema kuti kumusha kwedu kune kumbunyikidzwa, ikonomi haisi kufamba zvakanaka, kodzero dzevanhu hadzisi kutariswa kuZimbabwe. Saka vana muzobo takabatana takaendawo kuLondon. Tinoona kuti paLondon embassy yapo pane vigil inotoitwa nemaZimbabwe nevana veZimbabwe every Wednesday, vanotosangana ipapo. Saka yes, vana muZimbabwe vakabatana, kodzero idzozvo vakadzipiwa. Muchaona kuti pachave nechishamiso maererano nekuti vanhu vangani vari kunze kwenyika vachada kuvhota. Tikatarisa kuna South Africa tunoona kuti almost there is estimated kuti almost 2 million maZimbabweans vari muSouth Africa chete, tisingazotarisa unoona Zambia Namibia. Saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zviongororwe kuti vana vese ivavo vanofanira kupuwa kodzero dzavo. Takatarisa nyika dzakatipoteredza, nyika dzakaita seMozambique chaiyo chaiyo payakaita maelections avo sarudzo dzavo dzapfuura. Zvizvarwa zvemuMozambique zviri muZimbabwe zvakatenderwa kuenda kunovhota kuMozambican embassy.
Asi vamwe vangada kuziva kuti ko chii chinoita kuti vari kunze vade kupuwa kodzero yekuvhota kana ivo vasiri muZimbabwe macho?
Ndosaka dzichinzi kodzero, mukoma blessing. Kodzero dzinopiwa munhu zvakafanana nekuti tingabvunza isu kuti ko sei vakadzi vachibvumirwa kuvhota nekuti kudhara vaisabvumirwa. Pabumbiro remutemo kodzero idzodzo dzirimo. Kana zvirimo muconstitution yedu hapana chinoita kuti tinyimwe kodzero idzodzo. Hatisisu toga maZimbabweans vanhu vatanga kugara kunyika dzisiri dzavo. Tinoona kuti nyika dzakawanda taakurarama mune yatinoti global village.
Tinotenda mukoma Promise, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina PJ Munaudze isiNdebele.